mangwanani akanaka vatereri tinosangana mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 8 Gurume 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa. Vazvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsaye Marowa vachamira mberi kwedare raMagistrate nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakashaya nezuro uye vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevashanu 1485. Vanhu gumi nemumwe 11 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vachichitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevasere 578. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatatu 133 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nemumwe 36,271. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 33,834. Zvichakadaro, mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vayambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka kechitatu zvine ukasha kana vanhu vakasangwarira nekutevedzera mitemo yeWorld Health Organization. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapera vakarerutsa mimwe mitemo yeCOVID-19 sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huri kudzikira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Ndingati kuyevedutswa kwelockdown kwakatidakira kuti vanhu varikwanisa kuzvisevedzera vachirarabisa mhuri dzavo. Asi yambiro kune ruzhinji rweZimbabwe nderekuti ngatiregerei kuvarayirwa. Kunyanya-nyanya takatarisa nhau yekuzvidzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti chirwere ichi hachisati chapera, tichinacho, tichine dambudziko guru ratakatarisana naro, uye tinogona kutosangana zvekare neyavanoti third wave yeCOVID transmission.
Murikurudzira kuti veruzhinji voita sei chaizvo varusika?
Hazvinenge zvakakosha kuti veruzhinji veZimbabwe tirambe tichitevedzera maguidelines anotaurwa neWHO aya, kupfekwa kwemamaski nemazvo, tichivhara miromo nebudo, kugezwa kwemaoko, kuona kuti taregedza kuenda mune magungano mune vanhu vakawanda, kushandisa masanitizers. Zvese zvinhu izvozvo zvinoramba zvichifanirwa kutevedzerwa nekuda kwekuti dambudziko reCOVID harisati rapera. Tikasangwara tinoita dambudziko seratakaita muhorodhe yeChristmas nenyuwere.
Munga jekesa zvakaitika pamazuva aya?
Apo takaona vanhu vakawanda vakatanga kuzobatwa nechirwere, vamwe vakarasikirwa neupenyu nekuda kwekufarisa kwatakaita muhoridhe iyoyo yeKrisimusi neyenyuwere. Saka veruzhinji ngatirambei tichitevedzera zvese zvinotaurwa zvinotibatsira kubva mukudzivirirwa. Asi tichikurudzirawo zvekare veruzhinji kuti kana mukana wauya wokuti tibayiwe dhoba, ngatiendei neuwandu hwedu tinobayiwa.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe dhomba iyi?
Nekuda kwekuti tikasabayiwa vanhu vakawanda hatikwanisi kunyatsodzivirira dambudziko recovid-19. Ivo vanoti pachirungu tinofanira kubayiwa muno vari kutaura nhamba inosvika iyo 10 million.
Sei nhamba iyo yakakosha?
Kuti tiwane yavanoti herd immunity, inoreva kuti tinenge takwanisa kudzivirira veruzhinji kada tabayiwa neuwandu hwedu.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti sachigaro waro Muzvare Tabitha Khumalo vachiri muchipatara mushure mekukuvadzwa nevarume vakavapindira mumba mavo mambakwedza MC wemugovera kusouthtown muBulawayo. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti Muzvare Khumalo vari kupora zvishoma zvishoma sezvo vakarohwa nekubayiwa zvakaipisisa nevanhu vasingazikanwi vakange vakapakata zvombo. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti vanhu ava vanonzi vakavatorera nhare mbozha dzavo pamwe chete nemidziyo yemumba inosanganisira television. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati.
Zvina kumira zvakanaka, vanhu vari kuda kutikanganisira musangano leadership yese vara kuikanganisa. Vakasvikirwa nevarume vanikapakata pfuti vaviri mazuva vaviri apfuura vakarohwa zvakaipisisa, vakanyanya kukwara ruoko nemakumbo. Kuti vana kwatisekuita kunoka vasigona kufamba, varuma vakasvika kubamba kwedza kwakuda kuedza pamba paonarebo Tabitha Khumalo kuBulawayo. Vakavarova vakatora mafoni kuti vana kwatise kuita mafoni avo avanoshandisa matatu akatorwa nevarume ava.
Saka pari zvino munoziva kuti vakadii?
Pari zvino vari kuchipatara kwavari kuongororwa nekurapwa. Zvinonzi zvinhu zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Vanenge vari kuimprova asi havasati vakukwanisa kuti vafambe zvakanaka vega, nekuti makumbo ndivo anenge akanyanya kuzirohwi zvakasimba. Asi tikutarisa kuti pakondishoni vakapinda vanayo nezvavari izvezvi pane musiyano uripo. Tinotenda vanhu, nyika yese iri kunamata, iri kunamatira Chairman Moms mama vedu chairperson mai Tabitha Khumalo kuti vange vaite zviri nani.
Zvati zvazikanwa here kuti chii chavakaroverwa uye kuti vakavarova ava ndivanani?
Pasati paizikanwa kuti zvingava zvii, asi vane information yakatikwane ikoko kuBulawayo vatizivisa kuti mafambisirwo aro zvakaitwa basa, mafambisirwo evanhu vanenge vakadzidzira basa. Nekuti zvinooneka ka panenge paitwa crime kuti iyi yaitwa neordinary munhu anzwa nzara kumba kwake akatirega indi ndoponda munhu kana kuti ndindoba, necrime inenge yaorganizwa kana kuti yarongwa painenge yarongwa yobva yanza ngatichena nodi kundobata munhu uya uya navanhu vanenge vari trend. Saka mataurwa zvirikuita ndeyekuti vanhu vakaita izvi vanhu vanenge vakatozvironga, vanhu vanenge vakatori trend kuita zvinhu zvakaita seizvi. Saka ndo mashoko atiri kutambira kuti panenge pane kafoul play karipo munyaya dzedu dzezvematongero wenyika idzi.
Pari zvino vanokwanisa havo here kutaura?
Kutaura hungu vanotaura asi sezvatataura kuti kutaura chaiko panyaya hapana mafoni, vakatorwa mafoni ese. Saka vangori munhu akangotogara muhospital nekuti ndofunga ivo vanenge vachida kutora information pamafoni pavo kana kuti vanenge vachida kuti vasakwanisa kunge vachitaura nei pasi rose zvinenge zvichiitika panguva yacho iyoyo.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhengo dzeMDC Alliance Youth Assembly dzinoti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Johanna Mamombe, mutevedzeri wasachigare Muzvare Cecilia Chimbiri nemutevedzeri wemurungi wamabasa Muzvare Netsai Marowa vachamira mberi kwedare raMagistrate nhasi muvhuro kunzwa mutongo wechichemo chavo chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vazvare Mamombe naChimbiri vanopomerwa mhosva yokuverenga gwaro kuvatori venhau panze pedare raMagistrate vachityora mutemo wekurwisana neCOVID-19. Muzvare Netsai Marowa ari kupomerwa mhosva yekuti akarova mupurisa. Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Johanna Mamombe, Netsai Marowa wakasungwa zuva pfuura sezvatinoziva kufunda musi wechishanu pavanga vaenda kunoripota kwaRed Central under their bail reported conditions pane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzekumashoroko. Saka vakamira pamberi pedare nomusi wemugovera kuHarare Mrs. Scott pamberi pamagistrate eHungai Mosechutu Guriro kwavakanyaidzawo padzakaiswa pamberi pedare.
Vari kupomerwa mhosva dzei?
Vachipomerwa mhosva yekunzi namuzvare Johanna Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vanga vachinzi vakaita mhosva yekunzi partaking kana kuti gathering munguva yecovid yoko lockdown lockdown yakanga iripo iyi. Vachipomerwa mhosva yekunzi vakaverenga gwaro press statement kana vakaita address vajournalist vatapenhau panze peHarare Mrs. Scott nemusi wechina musi wa25 February.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Mhosva iyi vari kuiramba zvinhu zvakataurwa pamberi pedare nemagweta avo mukoma Jeremia Bhamo namukoma Charles Kwaramba vakairamba pamberi pemagistrate. Iko zvino vari kuChikurubhi Female Prison kunova kujeri rinoendeswa vanhu vanenge vasungwa vechivadzimai vari kuChikurubhi Female Prison ndokwavari vari vatatu kuna muzvare Netsai Marowa ari kupomerwawo mhosva yekunzi ari kunzi akarova mupurisa kupolice station kwaanga iri achinoripota.
Chii chiri kutarisirwa kuitika nhasi kudare redzimhosva?
Takamirira kuti magistrate Hungai Mosechutu Guriro wape mutongo pabail application yakaitwa nomusi wemugovera with regard to honorable Johanna Mamombe na Cecilia Chimbiri. Ndo patakamirira kuti papihwe bail application ruling on the bail application. Asi pana Netsai Marowa takamirira kuti bail hearing icontinue kana chikumbiro chavo chekuti vatongwa vachibva kumba chirindirire mberi.
Avo vange vari mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vari parunhare neStudio 7. Hurumende yava Biden inoti ichabatsira vanhu veAmerica pamwe chete nemakambani ari kuvhiringwa nechirwere cheCOVID-19 kuti zvinhu zvivarerukire panguva ino yokurwisana nechirwere ichi. Bhiri rekuti vaBiden vape mari idzi kuvanhu rakabudirira muparamende kana kuti muSenate nemusi wemugovera. Richaendeswa kuna vaBiden mangwana Chipiri kuti varisaine vanhu vagotanga kupiwa mari iyi. wese anotambira mari iri pasi pezviuru makumi masere emadhora $80,000 pagore achapiwa madhora chiuru nemazana mana $1,400. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubva zvatangidza vaBiden kutonga vari kuedza kurwisana neCOVID-19 pamwe chete nekusimudzira makambani asati avharwa vachiti pari zvino America yave kubaya nhomba vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri pazuva ukuwo makambani achibatsirwa kuti asavhara. Vanoti mari iri kupiwa vanhu iyi ichakonzera kuti vanhu vatenge zvinhu izvo zvichabatsira makambani kuti asavhara uye kuti asamisa vanhu mabasa.
Hurumende yaBiden yatora matanho akati wandei kumazuva mashoma avati vatonga vakaita mazuva 46 days nechikuru chavanyanya kuita kupasa mutemo wokupa vanhu mari inonzi stimulus package yei $1.9 trillion. Saka mutemo uyu uchazoita kuti vanhu vapiwe mari vanenge vaya vanotambira mari inenge iri $75,000 pagore zvichidzaka vachawana macheki emari anosvika $1,400 pamunhu. Vana vana makore 17 zvichidzaka vachiwanawo mari imwe cheteyo. Saka uku kukutidzira ufumi hwenyika yeAmerica nokuti vanhu vakapiwa mari vanobva vazoenda kumabhizimusi vondotenga. Mabhizimusi ayaya anenge akuzoita mabasa akucreata mabasa akuhaya vanhu zvekare. Asi pavanotenga vanhu ivavo kumabhizimisi iwo vanenge vachichajwa ka sales tax inozoenda kuhurumende zvekare. Mabhizimisi iwo paanocreata mabasa vanhu vachihayiwa pamabasa vanhu ivavo vanozoenda kumabasa pavanohora vanozochajiwa zvekare income tax inozenge ichienda kuhurumende zvekare. Saka zvinhu zvinobudiririsa ufumi hweAmerica. Kubudirira kweufumi hweAmerica tinoziva tose kuti kubudiriravo kweufumi hwepasi rose nokuti America ichange ichizo mabhizinesi aAmerica achange achizotenga zvinhu kunyika dzakasiyana siyana dziri kunze pamwe nokusumudzira zvekare mabhizinesi avo anenge ari kunze kwenyika. Saka ndomamwe matanho ari kuitwa nehurumende yavaBiden zvekare iri kuitazve kuti vanhu vabayiwe mushonga wenhomba yeCOVID-19 muno muAmerica kuti pasaita urwere ihwohwo.
Vanhu vari kupiwa mari kamwe chete macheka mataurawa $1,400. Inobatsira sei mari iyi sezvo mabasa ave mashoma uye mamwe makambani achivharwa pamusoro pecoronavirus iyi yanetsa kudai?
Inobatsira zvikuru mari iyoyi sokutaura kwandamboita kuti painopiwa vanhu vakunyanya vari kushaya havakwanisi kuichengetedza mudzimba vanoendesa kumashopu kunotenga. Pavanotenga ipapo mashopu iwayo achawandirwa navatengi agotanga kuhaya vanhu kucreata mabasa. Dambudziko riri uno kuAmerica seriri pasi rose nderamabasa nenyaya yekuti vanhu havana mari yokunotenga. Vanhu munyika ipi neipi zvayo vakatanga kugotenga vakapiwa mari mabasa anobva atanga kugadzirwa kumakambani akasiyana siyana. Ndokubetsera kwaiye ikoko zvekare mari ichero ukakona kuishandisa ikangogara kubhengi chete ukaiisa kubhengi bhengi rinenge richitoishandisa kugadzira mabasa kana kungava kukweretesa mabhizimusi kungava kukweretesa vanhu vanotengesa dzimba. Saka ndizvo zvikuru zvinoita kuti mari inopiwa vanhu iyi ibatsire vanhu vakawanda.
Profesa Masocha, tinoziva kuti hapana chamahara pasi panapa. Mari iyi ichadzorwa sei?
Kudzorwa kwemari iyi zvekare inodzorwa nesu zvekare navachatevera vazukuru vevazukuru vedu vanenge vachibhadhara mitero mitero yakawandisa chaizvo yainonzi ukawana basa handiti unenge uchichajwa income tax. Ukandotenga zvekare pashoma yavapo kubasa uchachajwazve mari yesales tax. Ukakwereta chikweriri uchachajwa interest. Iyo mari yese inochajwa iyoyo ndo inenge ichienda kuhurumende, hurumende ichizodzosera mari iyoyo inenge yapa vanhu. Nokuti tinonzwa kuti vanhu papaswa mutemo we$1.9 trillion tofunga kuti America ine mari. Aiwa, inenge ichikwereta. America ine zvikwereti zvinosvika kuma$25 trillion inenge ichikwereta ichizodzosa. Saka ndokudzosa kunoita mari iyoyo kuti mushandi woga woga unobatirwa chikamu chemari yake mari yacho ichienda kuhurumende. Ukandotenga zvekare uchabatirwazve mutero wokutenga ikoko inenge ichidzokera kuhurumende asi zvichatora makore namakore saka kukwereta kuri kuita vaamerica ichikwereta kuvana navana vavana vedu zvichienderera mberi vachange vachibhadhara mateksi akakwira chaizvo kudzosera mari idzodzi
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kuroniko rinoti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nevamwe vavo mune zvemabhizimisi vari kuongororwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission zvichitevera mashoko ekuti vakatora mastains kuBorodell anoita mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica vakasaabhadhara. MuHerald hurumende inoti yamisa kupunzwa kwedzimba dzakavakirwa pasingabvumidzwi kusvika pawanikwa mari yekubhadhara varidzi uye kusvika pawanikwa nzvimbo yekuvaendesa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wadido wahamara Studio 7 manura anhasi akanaka muse ikoko hazvichengetedzei COVID isakurovai vakuru tingazozvisovananaudzionakedza kudai ini mfunzo wangu zoni zvamakare zoni azova nezuva mamuchifunza amutungamiri webato makafunza avachamisa nhasi madi kubvunza iye vamunangagwa chaivo toda kuvavo zvotauravo vamunangagwa ivo amuone pache zvavo zvina
vakomanaka zvakangokoshawo kuti tingoziva kuti vakutanonoka gwande vari kupi chii chiri kuitika kwavari chero kunyange iri COVID-19 yavabata tinongodawo kungozivawo kuti zvii zviri kuitika kwavari semunhu watinongoteerera nguva nenguva ndinoti dai mangotiudzawo kuti tizive kuti munhu wedu ari kupi DMG Crispin Ramaji achimwene mudzani mashoko apo ndinoda kukwazisa mhuri yose yekwazengeya nekwamudzani ipavhimba matabasa henyu.
Crispin mudzani, ndinotenda zvikuru nemashoko ako umwe wangu. Ini ndakasimba zvikuru ndange ndichingotura mafemo asi kuchingove kuzorora badzi ndiri mutano zvikuru ndinotenda. Uyezve mudzani, handisati ndava gwande, aiwa ndichiri hwande kwazvitako.
Mangwanana akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndira kukomenda neishu yanga itaurwa naamai ava vanga vachiti vanoona sekuti vanopikisa kana opposition yemuZimbabwe yakungoopoza for the sake of opposing. Ndinga ndakasiyana navo pakufunga nemaonere atinoita zvinhu zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Ndingati from 2018 ono chiprepare my elections dimwe nzvimbo yatakaenda iri kuVirginia muno muZimbabwe muno pakasimuka umwe murume akataura wezanduye pakati munhu anenge avhotera chamisa munhu iye anofanira kudzingwa munzvimbo iyoyo. So zvinhu zvakaita seizvozvo pane umwe murume akabirirwa zvinonyadzisa zvekuti kana mukabvunza munzvimbo iyoyo zvinonyadzisa zvisingaite ende zvinhu zvakadaro zvinoda kudhinaunzwa ende handifungi kuti these people are opposing for the sake of opposing.
Mamukase mukomata anonoka pasiti apa mamukase ine zita ndinoitwa Lesmart Njanji ndiri kuna ku South Africa mukurovasdali ini zvangu ndinoda kutaura pamusoro peava vekubva ku MDC Alliance vachiti vari kuenda kuzana PF. Izvizvi hazvimboti nzwisa mudumbu kana kubatwa nekutya, tinotofara nazvo nyore zvinenge zvaratidza zvega kuti ivo vanga vasiri pachirongwa chekuda kusunungura Zimbabwe. Ndinyati haungabvi kuMDC uchienda kuzano PF kana waona kuti zveMDC zvaramba uchiminzi unenge watoona kuti zvimatukiro enyika uchadi saka unotogara kutosiyana nazvo kwete kuenda kuzano PF. Zvinenge zvaratidza zvega kuti ivo chavanoda imari nyati maybe vanenge vaona sokuti kuMDC kwacho koko mari yacho havachaibatwo zviri naniwo pabasa ravo saka vabva vaona kuzano PF sokuti ndiko kune maguta Saka vanenge vari busy nekuda zvigaro nedzimari chichi saka awa vana basa nenyika haisi problem. Ndozvitaura futi pane ava vamuhadhi izvi zvavaita zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa shiwonya kana tikatarisa zera ravo so nezvavari kunze vaita zvachoka. Zvinotonyadzisa hazvimbototauriki ba hazvitauriki zvinonyadzisa.
Makadii henyu vana Blessing Zulu tanonoka Hwande Jonga kandimire. Muri kuitawo basa. Iniwo handoda kutenda zvikuru kuti at least zvinhu zvakaitawo semapolitics Mwari vanongotenderawo kuti tidarike nemo. Asi chandodawo kungotenda ndechekutizvo manayiro akaitawo mvura vamwe tinongonzwa zvakatinakira. Problemu inokurisa ndekuti dai Mwari varamba vachingonaisa mvura sekunaya kwainenge ichiita taikwanisa kunge tiri vanhu vanoita zvakanaka. Inini zvangu ndirikugara ndiri kuno kubide bridge ndinonzi Zimakazi.
Mamukasei vashamarari vedu vestudio 7 vana mukoma Chonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinoitwa Semagura, Cape Town, South Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pechigaro chavo muhadhi icho chavakasiya. Ndinofara chose nevana veZimbabwe vanopawo muono vanotaura kuti ngachigare zvacho chisina munhu. Ndinobvumirana nazvo chinzvimbo ichocho zveshuwa ngachigare chisina munhu because hapana rubatsiro guru kuita munhu ane chinzvimbo ichocho. Saivo vamahadhi hapana kana chavakamboita chotinototi uyu munhu uyu pavice president wake akaita ichi nechichi. Kana kutaura zvako chaiko chaiko hapana kana chataimbonzwa vachitaura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kambo kanobva ku The Trumpies. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa. Vazvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa vachamira mberi kwedare raMagistrate nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.